A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, August 28th, 2017. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Gibbs Dubey.
And tonight on Studio 7 Live Talk, we are going to talk about controversial attempts by the government to curb the road carnage. The government is proposing banning buses from traveling at night. And this is also coming at a time when President Robert Mugabe is blasting members of the police traffic section for alleged corruption on the country's roads.
To join the discussion, phone us directly right now at this number, 001-202-619-2077. That number again, 001-202-619-2077.
And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 919 medium wave frequency and on the 4930-6065 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com.
Once again, thanks for joining us, and you are listening to Studio 7 Live Talk. And this evening, we are talking about attempts by the government to reduce the road carnage.
A cabinet committee on emergency preparedness and disaster management came out with a position paper that contains a raft of measures which will try to address the road carnage issue in Zimbabwe. Apart from banning buses at night, the government was to take illegal taxis, commonly referred as mshikashikas, off the road permanently.
And this is also coming at a time when President Robert Mugabe on Saturday slammed corruption in the police force and implored the force to save the people and shun greed. The president said the police should stop extorting money from motorists at roadblocks, and those interested in running their businesses, according to the president, should do so in a legitimate way.
If you wish to join us right now, those that have got access to the internet, go straight to VOA Ndebele Facebook page, or you go to VOA Shona or VOA Studio 7. So we're live streaming on those pages, so join us right now. And those with mobile phones that wish to call us at this number, 001-202-619-2077. Sikhuluma ngokunoku umzamo kaHulumende othi usezama ukuthi khona abantu bengahambi ebusuku ngamabhasi. So lokhu kutsho ukuthi nxa kusukusela ngo 9 p.m. kusafika ngo 5 a.m. ekuseni, bacabangela ukuthi bangathi amabhasi angasahambi ngesikhathi senezo kungaba kuhle ngoba akusoze kube lengozi. So ke abathengi abathengisa impahla endaweni ezijiyeneyo bakhala kunye okumangalisayo, bathi khonokhu kungenza ukuthi balahlekelwe ngumsebenzi. Kuzobuya ke bonaba abasebenza ukuchayela izimoto ezijiyeneyo lamabhasi, but kungabahlupha labo kakhulu. So ke abafisa ukuthi bangene ecingweni ukungena kathesi kushow yethu le nathi ucingo. So ufoneka one, siyakufonela khona ngapho, 001-202-619-2077. Ngizaphinda futhi, 001-202-619-2077. So kunjalo futhi.
Honguka hama wadiwa nasi tira kuti tinge tichitarisa nezviri kuitwa nehurumende kuedza kumisa nyaya yenjodzi mumigwagwa. Hurumende iri kuti iyo vanotyaira mabhazi anoenda kune mamwe maguta uyezve anoenda kune dzimwe nyika dzakaita sana South Africa, Zambia, Mozambique, Tanzania, kunana DRC uko, havachabvumidzwa kuti vanga vachikaira husiku kubva nenguva dza 9 kusvika na 5 mangwanani. Tira kunzwa kuti muri kuti kudii, uyewo mutungamiri wenyika Robert Mugabe vakatiwo mapurisa anofanira kumira nyaya dzeuori mugwagwa umu. Tira kuti tinzi kubva kwamuri vateereri kuti munoona sei nyaya iyi. Gibbs, I think we have our first guest who happens to be a driver himself. That's Tawanda Chimpero. Makadi mukoma, Tawanda?
Super makabivo.
Aiwa tiripo mukoma tawanda muri kuona sei zvirikutaurwa nehurumende zvekuti mabhazi asafambe usiku. Munoona here zvichibatsira kumisa nyaya dzenjodzi mugwagwa?
Ya, ndinoona zvichibatsira kumisa njodzi mugwagwa nechikonzero chekuti usiku hatizive kuti vatinenge tichisanganawo mukufamba nokuita sei vakamira sei. Asi nyaya hombe chaiyo yanga iripo kuti dai vanga vakwanisa kugadzira road dzaita sedzinofaranuka. Waiso waya mumugwagwa kuti mhuka dziri kutambira mumugwagwa ndo zvimwe zvezvinhu zvinokwanisa kudzivira ngozi kwete kungodzine mausiku chete asi hehe hazvo masikati kufamba masikati kwakachena unongozviona asi ndinozodzikisira futi panyaya dzinhuzoze kuti bhodha racho handizozoti ndinge ndichifamba sei kuda rinozowandirwa nokuti tese hatingakliwe pabhodha usiku tozotanga kufamba tese masikati
ikozvoizvi munombopedza nguva yakareba sei muri pabhodha pacho.
Ya, zvinotipenda nemadhezi pamwedzi. Pamwe pacho kana iri mantendi unogona kupedza kana 4 to 5 hours. Pamwe pacho unogona kuita 1 hour pabhodha. Saka nyaya iripo ndeyekuti kana manje pakunzi panofambwa nguva dzakatosabuda. Zvinoti at one time unogona kuita kaungana tese pabhodha. At one time tisiri pabhodha. Saka zvinogona kuzokonza kuti pakuzofamba tinogona kuwandira rodhi yacho kuti.
Asi idzo nguva dziri kutaurwa idzi dzekuti kuzosvikana 5 ndo dzamunowanzosimuka here pabhodha idzi? Munowanzosimuka mumanguvai kana zvinhu zviri kufamba zvakanaka?
Pabhodha panogonodzikana kuti nguva yaunenge wangopedzera kubatsirwa unogona kusimuka. Saka idzi nguva idzi dzinenge dzatoti kutomira notonzo kuti ngatiti wabatsirwa pabhodha paina 9 o'clock. It means you are just going out of the border, then you park until tomorrow morning. Sapo panozoti ume nyanga iripo hombe chatende kuti umenenge iri kuise kugadzira marodhi marodhi anga anotambanuka nezvose zvinodiwa kuti rodhi inge ichioneka nokumutemo waine wekudzika wanodzika mutemo tinokuteedzera zvakanyanyisa kwete muna defensive zvinoenda but nyaya hombe yanga iripo kuti dai rodhi dzavandudzwa zvaita rodhi zvinhu.
And of course for those who are just joining us, a good evening, and you are listening to Studio 7 Live Talk. We are talking about the government's attempts to stop the road carnage. Many, many people have died on the country's roads as a result of accidents involving buses and lorries. But of course, some are saying that it's not enough to just ban the buses from traveling at night, but instead the roads must actually the roads themselves are a bit problematic in that you know, gives their potholes and all that, and the government is actually, according to many people, struggling to make sure that the roads are world class. If you go to South Africa, you go to Zambia, it's totally different from what you see in Zimbabwe.
Maybe Zinara is not doing enough, but we don't know how much money they're raising. The last time I saw you know, it's a message from them was that maybe they're making about 2 million per month. So that's a lot of money. I don't know what is happening to that kind of money. But let's get to Mr. Michael Ndweni. Mr. Michael Ndweni is a member of the Bulawayo Vendors and Traders Association. Mr. Ndweni, hi.
Hello, Tube.
Hey, how are you doing, Mr. Ndweni? Are you there, Mr. Ndweni?
Yes, I'm there. I can hear you.
Oh, very good. So, Mr. Ndweni, we are told that the government is proposing to ban buses at night. So, how is that proposal? What's your take on it?
I think that our government is not surprising us, because I think it's very reactive and it is addressing the symptoms, not the causal factors. Banning the buses to travel at night is not the solution, because it has serious implications on people who survive on cross-border trading, in this case our membership. Many people travel at night to arrive in neighboring countries to purchase their commodities and come back. So if you are banning buses to travel at night, actually you are affecting the livelihood of women, who are the majority people who cross borders to buy their goods. So I think the government is misplacing its priorities. I think the big issue here is for the government to deal with the road infrastructure. If you look in South Africa, buses travel at night to Durban, to Cape Town. They travel overnight to Bloemfontein, to Kimberley, to East London, and many other cities. It's not a new phenomenon in Zimbabwe for buses to travel at night, but I think the government has to address the road issue. They must construct roads that are able to use by the buses at night. Our roads are very narrow. If you look at the Bybridge Resource Road, Harare Bybridge Road is very narrow. So the government has to dualize roads. That's the solution. The issue of banning buses at night is not the solution. And also even maybe intermediate, it's not only about banning the buses, but they need to deal with the work at customs and immigration. You spend minimum, my experience, I've been crossing borders for the past 3 or so weeks. A minimum you spend between three and six hours at the border to cross, right? So as soon as the bus leaves Bulawayo, where I come from, at 5 and then at 9 p.m. it's not supposed to be moving, then that means I will have to spend 6 hours or 3 hours at the border, leave the border at 2, 3, get Johannesburg at 9 o'clock, and then I have a cost of sleeping. It's very, very wrong and unfair for the government to do that. But the government must be dealing with their admin issues at the port of entry, customs clearance, immigration, it to be effective. I think that if they're able to address that and say, you spend 30 minutes at the border for crossing, maybe it will make sense. Well, I know that I'll leave at 5 o'clock and then maybe get to Messina within 5 hours of my departure from Bulawayo. And then I can do my stuff and come back. But if that is not addressed, I think the government is misplacing its priorities.
Thank you so much, Mr. Ndweni, and stay on the line, please.
Tine mterero wedu kutanga mukoma Elton Magadi.
Ndiripo Magadi.
Aiwa tiripo. Muri kuona sei nyaya iri mudariro mukoma Elton?
Nyaya yekuti mabhazi amiswe kufamba usiku nekuti maburisa anyanya hori murodi. Ndinoona kunge watora danho rakanaka zvavo asi uru wakabvira kudhara saka kuti upere hakupera kwa hununetsa saka ndoona sokuti kungotaura hako gwemuromo asi kuti uru wacho uzoonekwa uchipera hapanonetsa asi nyaya yangu vanga vachida vakurukura kuti mabhazi amiswe kufamba usiku ndoona sokuti inyaya yakanaka asi kana vafunga kuti vamise kufamba kwemabhazi ndoona kuti ngavamise nemagonyesi because ndiwo ari kunyanya kukonzera tsaona mumugwagwa.
Saka mati nyaya yeuori ino iri kunetsa kumisa tombotanga neiyoyo zvii zvamunoona mumugwagwa mapurisa acho anenge achiita sei?
Maburisa vari kuita huru usingati nokuti kunyange munhu kana kunyange kana asina license vanotomira paside vototaurana then munhu anenge ane mota kana kombi obva atobudisa mari vati kuparana kwavanoita mari yacho kunyange muri mukombi hamuzvioni asi munotoona kuti pane zvaitika.
Aiwa tinotenda zvikuru nguma Elton Mapinge nekupinda muchirongwa chedu.
Ndinotenda zvikuru.
That's our first caller there, Gibbs. Elton is saying that, for police corruption to end, it's going to be very difficult. It's now like a way of life. And then, of course, for the buses, he says, well, it might help, but they should also include those trucks that also travel at night because he's alleging that they are also causing road traffic accidents. Do we still have Tawanda? Tawanda, are you still on the line?
Yes, I'm still on the line.
Yes, Tawanda, were you consulted by the government about this issue of banning buses?
Nothing is at hand. What is wrong with the government? But most of the government, the parliament, the government, but for the sake of the people, food is really safe. But yeah, we make sure. So far, we go to my family and transport to Bamutu in South Africa. Because there are so many buses on the road. So I know we have to check. Means we go to from Harare, you know, Chifu. 9 o'clock, it means you're going to park there until tomorrow morning at 5 o'clock. Then you assume an affect group of cheerful going to Bait Bridge. You'll be there at 3 p.m. So you need about 2 nights to travel to. To Joburg, Andrika. Then you get near a taxi. Now I'm going to smooth news. You take a you can't afford to night 2 days at Famba.
Saka.
Moreover, Fanny Wang was from Cape Town. So it means another 4 days. Saka Zuning is right. The Divangava Toro, the Barakus is for the sake of Kukadrama Road. Yes, that one you can understand.
Kwa hiyo road yacho yanga ya mbonzi ila ugadzirwa ya kubwa kuu Bait Bridge kushika kwa rara. Pane cha mburu kona jiru kuitika yari?
Takango nzo kutisi tanga satanga bati so far panakana panombura kwenye panishu beti. Taka iti wa feru wali.
Tunotend of course. Gibbs, I was asking Tawanda there if they were consulted. He's saying there was no proper consultation, but he's saying that if they are to follow these rules, it means that they might actually take 2 days to travel to South Africa, which might be a bit problematic, especially for cross-border traders. I think like what our Mr. Nduwen was saying, Mike was saying.
Or maybe we can ask him another question on you know, police corruption, you know, in terms of, you know, how much are they really paying them? So, Mr.
Chimpero.
Yeah,
that's the difference. Yeah, I see.
Hello?
Tanti punza ni nyaya uori, kuti zviri kufamba sei. Mapurisa arikunzi arikuita zveuori, zviri kunzi nemutungamiri wenyika ngazvimire. Munobhadhara mari yakawanda zvakadipa ma roadblocks.
Ah, kamarunya worka inini ndi mota endoshandisa kuti vazandoshandisa like kuti it's perfect saka zvo worries ndokuita zvokunzo zvinoitika bhazi andoshandisa ni red dokuti ndinogona kunyorwa 1 or 2 tickets but it's not deliver but zvora sanambosangana nazvo ndinogonzo kuti zvinoitika but bhazi andoshandisa ni it's perfect and varungu andoshandira vanokuudza kuti kana pazvinonetsa right better kuti upiwe ticket rather than kuita kutaura zvimwe zvisingamvisi.
Of course, so he's saying that his bus is in perfect condition, so he does not bribe anybody, and the owners of the bus company actually tell the drivers that it's better for you to get a ticket to be ticketed than to pay a bribe.
Thank you so much, Mr. Chimupero. I call it right now, right?
Oh, yes.
Now, so, let's get back to Ubaba Ndweni. Baba Ndweni, nga suka ngeleke, makono kukwenza kalayo. Ubona nga zani, nga mapasike, nga tuagame, nga zakambi. Utu wenuzi Afrika, South Africa, kwa kutatama mala nga mavili. Kulo kutatila ngele loto. So, kono kukucho, nga suka ngeleza mapizu misibe.
Nirenge nga atura bana tuwe, ukuti. Kucho kuti sokuza pambanisa mbe sokuza tataza kakhulu abantu abasebenza ngokukhapha amaboda ngoba abantu abaningi bazama ukuthi bayewoda izinto phandle ngale bese bezama ukuthi bengangeni kwindleko eziningi ekodeni kwabo so nxa amabhasi ehamba 2 days kutho ukuthi umuntu sokumele abe nemali yokuyalala South Africa and ukwazi ukuthi accommodation idura kangakanani South Africa ngibona ngani sibili kuzahlukumeza uzulu kakhulu kulungile sabo lokuthi baziphilise babe le ndlela abazisebenza ngayo anti yakwazi ukuthi dube umuntu ulelungele ukuthi asebenze right to work and abantu laba ngabantu abasebenzayo balamalungelo ukuthi basebenze baziphilise mase ukuthi sizinto zibe nzima we are now affecting or infringing ilungelo labo akusonto esithalisayo ukuthi njengenhlanganiso njengabantu abasebenza ngokuthengisa sichaba amaboda siyaphandle and futhi ngeke ngazi umnumzana lapho okhulumileyo kumbe kuthiwa ngobani lo
Chumpero
besithi akula consultation eyenziweyo ekuthathweni kwesinqumo lesi angikezwa mina kuthiwa kuyo lo mhlangano obiziweyo Minister of Transport ivuza kumbe Minister of Small and Medium Enterprises ivuza ukuthi yiphi imizamo engenziwa ukuze kube lokungcono ukuthi ndekwesebenze ngokwesemgaqweni abantu besake imbono yabo kaya ngani yinto ezayenziwa ngabantu abahleziwe kwenye ngokhu isisamuye which I think is very wrong. I think the principle of the Kwande consult to partake have the rucho that I'm going to
take a yes, I was cool again. But we're going to put a channel news. Yeah, so that was Mr. Michael Ndweni is saying that, you know, this is going to be a very great inconvenience to many people because you can't imagine yourself, you know, traveling for 2 days to just, you know, buy a few items and come back home. Mm-hmm. Says this is very bad.
Mm-hmm.
It says also that there were no consultations made with the vendors and traders.
Mm-hmm.
So maybe the government has to really look into this issue.
Mm-hmm.
Yeah.
Now we are being joined by our third guest, and I think we should say goodbye to Mr. Tawanda Chimpero, the bus driver, and welcome the International Cross Border Traders Association. Is it the president, Mr. Dennis Juru?
Yes, the president, not chairman.
Okay. Okay. I thought it was Uganda during the days of who was the only president, Gibbs? You remember?
If not, the general.
Yes, the general himself. those were the days of General Idi Amin Dada, you know, so
yeah.
No one else was allowed to use the title president, even if you were the president of the Doctors Association, Burial Society. Yeah. There was only one president, the rest were chairperson of so and so. Okay, this is not Uganda, so you can have that luxury of being called the president. Now, Mr. Juru, what is your take on this move by the government, okay, especially to ban buses from traveling at night?
How are you blessing? And,
I'm doing great, thanks.
No, thanks, Juru.
From the cross-border trader's point of view, you know, it's a good move. I mean, for the safety of the traders, it's a good move. But, I mean, when it comes to trade itself, you find that, I mean, the government is now inconveniencing the channel of the way we trade. Mm-hmm. So, I mean, we can see it from different, I mean, point of views. As cross-border traders, we can say we are happy as the management, but the traders themselves won't be happy because it's going to cost them, I mean, a lot of money to travel to wherever they would be going. This is a good move if it is a temporary measure. If the government can implement this ban as a temporary measure, not as a permanent thing.
Mm-hmm.
Let's say if they are fixing the road, if they are rehabilitating the road, yes, we can accept that it's a good move. But the most important thing is the government should fix their roads, not to punish the companies because of their defaults.
Mm-hmm. And I'd asked also Tawanda, the bus driver, about the rehabilitation of the Bite Bridge Harare Road. What's the latest on that? Is there anything that's happening?
At the moment, there's nothing on the ground.
Mm-hmm.
We have been checking the Bite Bridge Harare Road. There's totally nothing on the ground. You can't even see anyone doing anything. Except broken vehicles on the roadside, but as far as the construction of the road is concerned, there's totally nothing on the ground. Maybe on the papers, I mean, there's something like that, but on the ground, there's nothing practically.
Mm-hmm. Of course, because the government had said that there was an agreement with the Chinese company to dualize that road, but of course many people are saying nothing is happening. I think we'll try and get in touch with the minister responsible, Dr. Joram Gumbo, to see what's the hold up. Gibbs.
Yes, lomnumzana ke lapha mfowethu uthong emncube. Eh baba Ncube kunjani?
Ngiyaphila baba njani?
Hayi phile kakhulu. Yeah, nathi dabo ngathi ba.
Yeah, ngiyayizwa nami indaba le ekhulunywayo. Ngomuntu wami mina ngithi khona
mangabe igovernment ingalungisa nayo imigwaqo yayo njengokuba besitsho ngithi ilungise imigwaqo yayo then ama traffic police ngokubona kwami ibona abakhoza lezi zinto lezi ngoba amabhasi amaningi ahamba enjalo engekho esimeni sokuthi alayisha abantu but ngendlela yokuthi bahamba bethatha ijontsho abakwazi ukuthi bevimbe amabhasi angekho kucondition ukuthi ahambe izimoto eziningi zihamba zifile zilayitha abantu zinjalo zifile ngoba bayazi emaphoyiseni bazabanika imali badlule i-corruption ngajabulela ukuthi ijabulisa mina ngoba mina ngiyakwazi ukwenza imali ngebhasi yami but inkinga yayo ilimaza umphakathi masekufa abantu abaningi kangaka kuba buhlungu i-government ayizami ukuthi amaphoyisa ayeke i-corruption iimoto ezihambayo zibe iimoto ezikuma-condition zilayisha abantu zibe condition e-right ma zilayisha abantu zibe zichekwa azibalungise imigwaqo ngoba imigwaqo yasezimbabwe akula mgwaqo since angazi yacina nini kumbe yacina ukulungiswa ngu-Smith from lapho ayilungiswa izazolungiswa ma kungabe sokusondela ama-elections bebeyenza ngathi bayasebenza kodwa bengasebenzi i-corruption ibulala ilizwe ibulala abantu basezimbabwe bangancindezeli abantu ukuthi bangatrade ama-business abo ngokuthi bangahambi ubusuku ngendlela yokuthi bona bebona ukuthi bahlulekile bona ukuthi balungise imigwaqo yelizwe
ye so nxa sikhangeukuthi khonokho kungani kumele kwenziwe ubona ngazani-ke wena ngokwakho akusuze kuthundubeze abantu abathenga bethengisa impahla kwamanye amazwe
kuyalimaza kakhulu abantu abathenga bethengisa ngoba kwenzeka impahla lezi esizithenga sizithengisa sizilanda emazweni afana nabo-South Africa ekudeni ma ubuya nayo ufika sokuleti ungena ebhoda bakudileya bona ebhoda bese uhamba ebusuku ma uzokumele uhambe ebusuku sokuthiwa usemela ngokuhambe ebusuku ngoba uzolimaza abantu ikanti abantu balinyazwangihambe ebusuku plus akunamgwaqo inkinga yileyo so i-government ayilungise imigwaqo yayo izokwazi ukuthi imithetho yayo yokuthi abantu bangahambe ebusuku isebenze plus bangadileyi abantu emabhoda ngoba yibo abakhost ukuthi abantu bagcine sebeyenze ukuthi behambe ebusuku
Yeah, so that was Mr. M. Ncube is saying that the government should actually take care of its roads, I mean, most of the roads in Zimbabwe. And there should be a way of capping corruption. He says police corruption is claiming many lives. So, because some people end up using very unroadworthy vehicles, which end up getting involved in accidents. So he says government should do something, you know.
Yeah, let's just read what some are saying on the VOA Shona Facebook page. Paul Mujaku, Arukuti Pe, it means Paul Tana in program. We have Chief Wellings, Vanoti, hello, what's the topic for today's program? Of course, we are talking about the government proposal to ban buses from traveling at night and also President Robert Mugabe's call for the police to end corruption. And then we have Carlington Kufa, Anoti, Ngavano gadziranzira dzacho, where are they putting the money paid at targets? Then we have Edson Tinashe Madziwanzira, who says, fair, it is a good move, but at the same time, it is affect business activities in the transport industry will be affected, but if accidents are to happen, they will just happen. Then we have Loriana Stajida, Lorient Tajida, just got in and in a good mood. Bright Chelsea Sibenga, Arguti Pfe, Bright Apinda Mchirongwa, Paradzai Mapranga, driving at night has never been okay regardless of an individual's business. Honestly, let's adjust our schedules and accommodate day traveling. Okay, let's hope Chihuri will take the word from his boss to stop police from harassing motorists who read more and more of this. But Parunari Tinava Gogode Magadi. Divazulu Magadi Zen.
Divazulu Magadi.
Aiwa, Isulu Tinani, do it pay off Mwazen.
Ah, and you know, the Chirumba, Chichava, Tanga Jubuti Vanda Ku, Magazaka Fambo Siku. Chigonikumisa my evidence anogona chigoramba chingowanda sokudai sokuti mabhazi anogona kungoziva kuti tesi ngati vanongobva kuno kunguva dzokufambika wenda wone mira pa boda pa apedza pa boda pa yese mangwana acho yese takava kuti na five parudi zvinova kuti parudi pa pane nge pasika chafambiki yango ako jakisiri mumarodhi mumu saka pano kuna kukonzera ma accident munhu achipo mhanya kuti kuti ndisike kwandi kuti kwandi kusvika nguva dzokubhana dzadhasika saka hazvipedzi da kuti kuri ma accident zvine chikonzero chekuti tikatara madriver inga anogona kunge achitova foma driver anopota achikochinjana kuti kana mwaita hope kupinda mumwe pamwe mwaita hope kupinda mumwe saka dambudziko iroro vange taizvozvozvo maxiti dzacho anongowana nekuti vanhu anoda kungomhanya kuita kuti tese tidii ndisvike panoda nenguva saka kungova kufungwawo kwehurumende inenge yakura zvakuru nekuti zvinenge zvisika gonenyedza kufunga ivo ngavangoti kana vachida kuti corruption imire vanongopinda paground kubvamisa corruption kuti kana vanenge vangeita corruption vachibata vachisungwa sezvamakaona zvinoita vatsangira zvinhu zvekuti pane vanhu vanonga varwa kubulawayo kuyako vaingosvika vachingobudiswa mubato ndokunoratidza kuti munhu unonge achida kusiya kuti haadi kuti zvinhu zvaizviti saka kana vachingotaura nemuromo hazvipedi
aiwa tinotenda zvikuru vagogode nekupinda muchirongwa chedu aiwa tinotenda zvikuru chirongwa ndechenyu aiwa tinofona zvinenge zvichimbonetsa pano nepapo asi musarase mbere kune kufirwa
chirongwa chevanhu vose tibatei tose
aiwa ichokwadi tinotenda zvikuru tinotenda Mr. Gogode of course is saying that we are not calling him these days
he's very unhappy
but we promise that we'll try to get in touch with him as before but essentially he's saying that this move will not help you know they need to fix the country's roads Gibbs.
On VOA Studio 7 we've got TK Zoba who says we're with you live and clear. Then we've got Chris, who says, well, with you, the struggle is real. Then Peggy Ngube is saying, Ngai Road is very bad. And then TK Chatendera is asking a question here.
Mm-hmm.
Is Studio 7 still there on DSTV? I hope I'm positive in saying no.
No.
We're not there.
Mm-hmm.
Then we've got Lloyd Blessings, who says, it's a good initiative, though they should carefully consider all factors. For example, business as it happens to being supported by traders would normally take advantage of night travel to reduce expenses here and there. With this then going even to without having anything that you are carrying, we'll see somebody is spending up to 3 days you know, outside the country. Then accommodation becomes another factor. Then Farai Wobe says, this government has totally failed. And they don't want to agree and tell the people the truth. He says the president and the entire cabinet, they normally run outside the country, especially to South Africa and Malaysia, to get treatment whenever they are sick. But the poor people are not being cared for. And so these are now new strategies that are not going to give us any kind of thing in life. ZANU-PF must fall. So I think that's the hashtag that this person is putting. Then Shepard is saying, can you call me now, guys? I want to speak. So we're going to call you Shepard Gilbert Maxson. And then let's go to Mr. Michael Ndweni. Mr. Ndweni, so looking at this proposal, how do you think you can just be, you know, roped in order to discuss it? Are you going to sit and watch while people are really, you know, carving your own destiny?
Come again? I didn't get the
last one. So I'm saying at the end of the day, are you going to watch and just, you know, watch people doing whatever they want with your kind of life? Are you going to be, you know, joining them, I mean, the government, in discussing this issue?
Yes, like I said, that the government has to rethink this decision. We will use our channels to see the possibilities of engaging various arms of government to and actually submit our concerns.
Mm-hmm.
But we will not just wait and fall against when the government is dicing with the livelihood of our members. We feel something better can be done. We feel there has to be a competitive perspective on how people can address this issue than banning the buses. Like I said earlier on, One of the things, if the government says that he wants to do that, he just deal with the issues, the issues at the border, issues of crossing the border, the delays at the border. I think that's where the problem is. And I'm trying to understand also the point around saying that you are reducing corruption by saying that the bus will not travel at night.
No, but no, those are separate issues.
Corruption, okay.
Mr. Nduan?
Corruption, okay.
No, those are separate issues, but we combined them here. Of course, okay. All is aimed at ensuring that the country reduces road carnage, because some people are saying, apart from the buses, members of the police are not helping either.
Ah, okay.
Yes.
No, that's fine. Mm-hmm. Yes, but I think we will not fall down. We will use our channels to see if these issues are brought to the attention of the relevant authorities, and something must be done. Otherwise, the lives of our members will be affected.
Mm-hmm. Thank you so much, Mr. Ndiweni. Mr. Who is our other?
Oh,
I was thinking of Tawanda has gone already. Mr. Juru. Mr. Juru?
Yes, sir.
Yes. Are you going to engage the government about this? You said you have not been consulted.
Sorry, come again?
Are you going to engage the government about this issue?
Yes, we are going to engage the government about this issue and dish them out with the negative impact in this proposal has to the traders. So we are going to consult them before it can come to a law.
Mm-hmm.
Yes.
Asi tichimbotarisa iyo nyaya kuti parikunzi mabhazi anenge akufamba kusvikana 9 chete. Saka kuZimbabwe anenge akubva nguva imanje kuti vabate nguva dzisemaonerei.
Zvinoitika nezvekuti bhazi rinosumuka kuHarare na 9:30 rinotanga kusumuka ra 9:30 bhazi rinosumuka paroadport ra 9:30
anenge ari makuseni handiti
9:30 makuseni rinosvika ndo first bhazi iro rinosumuka na 9:30 muHarare rinosvika paborder pabedbridge paZimbabwe side na 5 o'clock zuva rodoka. Saka zvakureva kuti izvo tinenge tichingowedzera nehour kuti bhazi rasumuka na 10:30 rera kunosvikaona 6 rasvumuka na 11:30 nosvika na 7 rasvumuka na zvichingodaro kusvika tazosvika pana 9 o'clock. Asi dambudziko guru nderekuti mapurisa handione mapurisa achizosunga mabhazi anenge achifamba pakati peusiku, asi kuti hurumende yawedzera kutorwa kwemari chere ivo vaya vanga vachiti varungu vavo vanenge vaine zvakakwana. Zvichaitika nezvekuti vachange vachingodhilewa nemapurisa murodhi, mapurisa ari kumberi ozowanika achitongotora mari kwavari, nekuti pane zvinhu zvakawanda zvinoitika pabhazi rinokwanisa kuita breakdown, rinokwanisa kudhilewa nemapurisa rotadza kubata 9 o'clock iyaya, and panenge pasiri safe kuti bhazi haringangomira chero nzvimbo nenyaya yekuti nguva yakwana panenge pasiri safe. Road yeBedbridge yakaipa iyi ine matsotsi akawanda sitereki zvekuti bhazi harikwanise kuti ringe richingomira pese pese. Saka government isati yaisa mutemo uyu, of course mutemo wakanaka paupenyu hwevanhu, but vari kuzama kukavhiridza kusanaka kwemaroads avo vachikostira ana muzvina bhizimusi vemabhazi. Saka vasati vaisa mutemo uyu vafanira kunge vatanga vambogadzira mafacility ekuti bhazi rinofanira kuti pakati kubva Harare kusvika pakati rinora anorara pakati, pane nzvimbo here dziri well secured dzekuti mabhazi achange achirara between Chivhu and Harare? Pane nzvimbo yakakwana here between Chivhu Masvingo, between Masvingo nerutenga Bedbridge? Zvinhu zvavanofanira kuti vatange vaconsider izvozvo. Ose maroads tikatarisa rodi yakaita seyeBulawayo ivhu rodi yakaoma zvikurusa, because hapana kana pekumira kubva muBedbridge kunosvika kuGwanda, hapana panhu pari safe panokwanisa kuti mabhazi anokwanisa kunge achipaka. Zvakureva izvo kuti mabhazi anofamba 5 hours kubva paBedbridge kuenda kuBulawayo, zvakureva izvo kuti akangoona kuti haachabata Gwanda which is about 3.5 hours kubva muBedbridge kuenda kuGwanda, zvakureva kuti between Nikikiri hapana bhazi anokwanisa kubuda kubva muBedbridge na 6 o'clock. yes, waradoka. Because in a bazi rine riri sabati time ye kuno shiga pano pari safe. Sa zuzo wanufu wana utanga wambu kwanzija, jese iso shokuti, zino sobe, safety wani in a nge hiri pere, because tichawona kuti wacha wa visa munyaka nyaka ye kufane njozi. Wova yesa munyaka nyaka ye kupono wane matosi. Voisa ma driver munyaka nyaka ye kutoro wa mari nema purisa. Ne ute zino shipache na shukuti ikanwa. Kana yao president vano vakashitaura vakati mapurisa ari kutora marodi mari mumarodi dzechoko muhomwe saka apa ndiri kuona sekuti vachange vatowedzera kutorwa kwemari kutorwa kwevachikairi mari nepolisi muchasvikira kukuko kuti zvoni 10 kilometers usati wasvika panzvimbo iri safe pachatowanikwa pane roadblock uchatoiswa chaiya inenge ritori permanent nekuti vanenge vakuziva kuti ndopa anenge pane mari yese. Saka zvinoda kuti vanyatsotanga vanyatsofunga zvakanyanyisisa vasati vauita mutemo.
Tinotenda zvikuru vajuru, rambai muri parunhare. Rega tiende kuna vachizimbe. Makadi
zenyu mukoma Jonga?
Aiwa, ndi mukoma Blessing. Mukoma Jonga vanoya musi wechitatu.
Mukoma Blessing, makadi zenyu nevamwe vese vateereri?
Aiwa, isu tiri nani zvedu, tipewo pfungwa dzenyu. Ndofunga nyaya iri mudariro mainzwa.
Nyaya iri mudariro ndainzwa chose.
Toita sedai.
Mubvunzo wangu uripo ndewekuti vari kungogarira mabhazi chete here anoita macross border anofamba usiku kana kuti zviri kuitika munyika yese kuti vari kuvharira motokari dzese kana kuti chii chiri kunyatsoitika ipapo.
Matauro ari kuita nekuti ichiri proposal zvinhu zvavachiri kuziya kudare remakurukota bepa rakaendeswa kudare remakurukota asi zvavari kutaura ndezvekuti mabhazi anenge achienda kana kuti kubva kuHarare kuenda kwaMutare. Kotiwo mabhazi anenge achibva kuBulawayo kuenda kuJohannesburg ndo ari kutaurwa nezvawa.
Ndaititi vamwe vanotaura nyika yese. But apo ndofunga varinge varoda kuti kanganise vanotanga varoda kukonzeresa kana kuti kukonzeresa kuti vanhu vachitozofa zvakanyanya nokuti madriver emabhazi chavo chaivo kana vachinge vadhileyiwa time dzavanenge vadhileyiwa. Pera remember mabhazi awa hamhanyi sematrak edu atofamba nawaya. Mabhazi vanomawanzo maoverspeed. Saka vati vapangwarire manje kuti ndopavazoisa vanhu mukanwa mataisire vamanje pa. Masikati wayo kwava netraffic yakawanda vanenge vachikonzera maroad traffic accident iwayo achatozowedzera kudzani zvavari kufungidzira kuti usiku izvi.
Saka imunotyaira rori manje?
Inini zvangu ndinotyaira rori.
Kubva kupi muchienda kupi?
Aiwa, isusu tiri muno muiti bengu, matinotenderera nemarasha.
Musouth Africa imomo.
Tiri muno zvedu muSouth Africa, but ika muno muSouth Africa takasungunuka kudriver at any time. Kana ukangonzwa kuti ndarara ndava right, ndomuka ndakutodriver at any time.
Saka zvimwe chetezvo nekumabhazi hakuna zvekuti hamufambe nguva yakati, hamufambe nguva yakati.
Muno muSouth Africa me makasungunuka kuti kana uchinge wakunzwa kuti iwe uri fit to drive, we can go.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma wangu Chizimbe.
Ndatenda zvangu mukoma Blessing. Mopota muchimbotikandawo dzimwe dzenguri mani.
Aiwa, tichapota tichidaro. Chirongwa ndecheyu.
Ndatenda.
Tinotenda zvikuru. Mr. Chizimbe is a truck driver in South Africa. And you're saying this move will not work simply because if you say buses can just travel during the day, what it means is, during the day, there will be traffic jams. So it's not going to help matters, and drivers will be trying to rush to get to the border. And it's likely to cause even more and more accidents. So it's a no-brainer.
Aha. Sikesizwe ke umnumzana Philip ukolangale kobulawayo. Baba Philip, kunjani? Baba Philip, sakubona baba.
Hello, ngiyaphila baba Lindzani.
Asiphile kakhulu, banjani abantwana?
Hello. Ano baphilile baba.
Yey, ungathini ngakona ukuthi amabhasi kulakho ukuthi amiswe ukuthi ahambe ebusuku. Kona ukubona njani kona?
Lokhu uhulumende sephelile ngasakwazi ukuthi bayenzeni. Eminye imithetho esiyifakayo, then abayifakayo, then anti bona bafakela thina. Bona yinto ezokuthi behlukumeze thina. Ngoba bona basuze beyilandele. Ngezinye indlela ngizalifaka nje ku-reality enzakala khona apha emgqoqweni. Uzathola ezinye izimota ziyahamba zingela zinto ezigwanile. Azimiswa kuyathiwa hhayi lezinye ezikabani kumbeni le ngekabani. Anti. Now iyangcindezela umuntu mhlawumbe ozoranela ibhizinisi yakhe ngendlela eqondileyo or ongekho phezulu khona ngani. Ndiyakuzwisisa. Thina esebesiphansi mhlawumbe njengamaybe engizithengiselayo kumbeni engizenzela ibhizinisi yami khonapha kugrowund anti imithetho yonaleyo yabe yavalela mina, kodwa babekhona ababezayenza izinto zonyezo kungena nto ezabaphambanisa ngama-moves okuthi nje belimithe abantu abayenza ibhizinisi yabo kuhle kube yibo kuphela abakwenzayo.
So singathi
ukujongaabo hamba ngizothola ukuthi kuyafana nakhona okuyani i-SI 64. SI 64 yayingeyokuvalela thina esasizenzela amabhizinisi ethu esasisiyawodwa nje izinto ezincane ezingatshoni into anje bona kathesi sokhe bewodwa. If you go kathesi ema-shops wonke nala abantu abakhulu nalana uyazithola izinto ze-South Africa. Kwemithetho leyi iyeingayisiyo imithetho yokuthi sibili bafuna ukuqeda ama-accident, hhayi bafuna ukuthi kube yibo kuphela abayenza ibhizinisi kumbeni kube ngawabo kuphela amabhasi ahambayo. Ngoba kathesi ungathola ukuthi maybe ibhasi yomunye umuntu omkhulu khona kuyana ma ihamba ipolisa liyayibopha lithi bazalikhiya lihambe, but mina nje mhlawumbe ngelami ibhasi khona kuyana ngizathi sengihamba bekuthetha asokungu-9 liyeklientwa kumbeni lihleli ye-VID vele lihleli ivalile.
So kodwa singathi uleqiniso kanganani
lakhulu kwezinye kube yindlela zabo ezokuthi besivalele thina abantu esizama ukuziphilisa ngendlela eziqondileyo ukuthi singayenzi izinto ezilathi sicine sesifosa ku-corruption. Kuyafana kathesi under 1 week besiyetsholosho imoto ade ngihamba ngayo ngisiyetsholosho lami nje awase passenger phakathi umpholisa uthe efika khona kuyana wayimisa ezinye bezidlula wakhangela wathola everything emotini leliyani liqondile, but wakubanza icondium ebhana leliyani liyabe libhale ukuthi maybe ma lisuka koBulawayo lisiya etsholosho anti anti kuyabe kubhale phambili kuyani ukuthi youare going to tsholosho ma engafika etsholosho iyakuphendulela kubhale ukuthi Bulawayo. So thina besiya etsholosho then khona bekubhale Bulawayo wacina ebhalela itikiti lokuthi wrong destination. Simple thing ukuthi umpolisa bengamnika warning khona kuyani kusithethela ama-3 hours ngokhuluke kukhulunyisana kuliwo.
Sokanye
khona kuyana mhlawumbe amapolisa kumbeni ngobani bani bona bana abanemithova yabo ibi lokhu idlula
ye khona kuyahlupha
khona kuyahlupha vele yona i-corruption ayizoziphele ngoba uzozo hhayi le ngekazibani hhayi le ngekasuwela limazi yini le ngekabani wena oziranela nje okuyikhombi kwakho nje uyi-one ungela lawe abaphezulu khona ngale obaziyo uvele uyahlala uboshwa uyahlala ulama-problem. Kuyafana lakhona okuyena kwamabhasi kathesi bengathi bawufaka umthetho nalona awusozuzathola ukuthi awabo amabhasi bona bya aye behamba. So mina into yokuqala mina engiyifisa ukuthi ngabe siyayilongisa yikuthi kube yinto yokuthi akula ophezu komthetho wonke umuntu uyawulandela umthetho izi-authorithy zonke izinto ziyaqonda abasoze beyifaka imithetho yena le esivalelayo thina ngoba iyabizwa bavalela bona athe sibayifaka ngoba bona ayisoze ibabambe kade silingakhanyela ezabo imota kumbeni sikhangele zona ezane ze-public ezegovernment ezepolisi izi-authorithy ayila mathaya akwanileyo le-extinguishayila la malayisi asile but bona balesibini sokumisa iimoto eziprivate becela i-fire extinguisher lama-spray but ezabo ezipolisa zila khonoku.
Hayi siyabonga Philip Sibuchayile baba. Ungathini kusasa?
Ngibonile baba.
Yeah, so siyabonga kakhulu ke Philip. Sorry, excuse me. So now that was Mr. Philip. He's saying that you know the problem that we have in Zimbabwe is we've got some people who are ruling the country that come out with laws that they never follow themselves. Or those are the regulations or laws that actually promote their own businesses. So he put an example of you know the time when he was going to Cholocho. He says, you know, he was in a kumbi where they were stopped by the police. And, you know, the argument was on a banner that was written Bulawayo. Instead, it was supposed to be written to Cholocho. So he says they spent so much time discussing that thing to the extent that, you know, that guy lost business. So he says, but the catch is when they stop this kind of a guy, they've got their own friends who've been plying that route, you know, and getting all the clients. So he says this is not good enough. So the government needs to actually follow the rules accordingly. And then lastly, he touched a point on, you know, these unroadworthy vehicles.
Mm-hmm.
He says, if you look at police vehicles, some of them don't even have fire extinguishers.
Mm-hmm.
Some of them, their tires are just torn.
Mm-hmm.
So at the end of the day, they're just policing something that they're not doing themselves.
Mm-hmm.
So he says, it should start from them going to the people.
Mm-hmm. Yeah. Very surprising, because here in America, it's not a requirement that you must have that fire extinguisher. No one stops you and say you need to have it. Of course, it's important in case there's an emergency, but it's not as enforced as is being done in Zimbabwe. Regaiti dzokere zvakare kuna vajuru. Vajuru nekushaikwa kuri kuita mabasa muZimbabwe. Uwandu wevanhu vari kuenda kuSouth Africa huri kuramba uchiwedzera here, asi tiri kuona kuti pane dambudziko zvakare rekushomeka kwemari. Zvinhu zvakamira sei pana vanhu vari kukwira mabhazi aya vachienda kuSouth Africa?
Uwandu hauna kudzikira, uwandu hwaramba hunoramba huchingokwira sekuti musi nenguva vanhu vanowanikwa vachirasikirwa nemabasa, vanhu vanowanikwa vachirasikirwa nezvavanga vachiita, kungave kutengesa mumigwagwa. Dzimwe nguva vanowanikwa vanhu vachidzingirirwa vovozama mamwe mazano kuti ndochitengesa chii. Kazhinji vanosipedzisira vatongozoenda kwenyika kunotsvaga chimwe chinhu chekutengesa, chingasiyane nechaanga achitengesa, but vanhu vanoramba vachingoenda kunze kwenyika. Saka hazvisi kuzodzokera kumashure, uye imwe nyaya iripo ndeyekuti mabhazi aya anofamba achienda kunyanya anoenda kunze kwenyika haatakure vanotenga nekutengesa chete. Taane huwandu hwakawandisa zvikurusa hwevanhu vari kusenzera kunze kwenyika. Munosvikira kuko kuti ndofunga 95% yevanhu vanosenza maZimbabweans vari kusenza vari kunze kwenyika. Saka huwandu ihwohwo hwakakura zvikurusa. Mukatarisa panokwirirwa mabhazi kuJohannesburg, panonzi paPark Station, unowanika paine mabhazi anoenda kuZimbabwe. Ukaenda panokwirwa mabhazi panonzi paPowerhouse, panowanikwa pakazara mabhazi zvikurusa ane achienda kuZimbabwe awa rega rega. Ukaenda panonzi paChigubhu, unowana pachikwirwa mabhazi zvakanyanyisa. Ukaenda kuNew Town, unowana panokwirwa mabhazi zvakanyanyisa ane achienda kuZimbabwe. Saka vanhu vakawandisa vanoenda nekudzoka kuZimbabwe. Apa tiri kutaura nezvemuJohannesburg chete. Muri muGauteng, mumakare imomo tine nzvimbo dzakawanda, tine Bosman muPretoria, tine nzvimbo dzakawanda dzinokwirirwa mabhazi aya mabhazi chete. So tichidzokera kunyaya yedu, tisinganyanya kurasika seri, tichidzokera kunyaya yedu, munowanika kuti izvoni zviri kuda kuitwa negovernment izvi vanofanira kutanga vaconsulta mastakeholders, kwete kuti vangozviita vari vega. Nekuti vakamisa mabhazi kuchasiwa zvakanyanyisa, zvinongori pano zvekuti vanhu vacharegera kukwira mabhazi asi vachanokwira dzimwe motokari dzisiri mabhazi. Nekuti munhu kana achienda kwaari kuenda haangamire nekwamusaka pekuti izvoni bhazi harisi kuenda. Munhu achangoenda kumalift, munhu achaenda kumagonyeti, munhu achaenda kuzvimota zvinotakura vanhu zvimanoa zvimagranvia zviya zviya. Saka ngavatange vadzamisa ndangariro dzavo, vanyatsoona kuti kana tikadai hapana zvimwe zvinhu zvino maside effect ezvavanenge vaita ndeapi. Saka iwo havasi paground, minista haazvizivi, haaziye pambudzi, anopazive achidarika achitomhanya chaizvo chaizvo. Saka vakakonsulta vanhu vari paground vanoziva kuti zvikadai zvii zvinozoitika, zvinovabatsira zvikurusa. So zvichaitika nezvekuti izvoni vanhu vachakwira mota dzisina insurance.
Asi kavari kuti ivo vachabhana mushikashika icho iyoyo.
Mishikashika havaibhane, because mishikashika hauiziye, unoziva sei kuti mishikashika? Vane dzavanofungidzira kuti mishikashika, vachapedzisira vatora nemota dzevanhu dzisiri mishikashika. Wotokukanzi wakatenga raum wonzera mota yako mishikashika, apo iwe uri kutoenda kunhamo, apo iwe uri kutoenda kuchechi, nenyaya yekuti watenga mota yakafanana nedzinofarirwa kuitwa mishikashika. Kune vanhu vane maitisama avo ekudzimba dzavo. Saka mishikashika is the safest way yekuoperata zviri illegal, because hapana humbo hwokuti izvoni munhu ari kuita mushikashika. Chero kuenda kukoti chaiko chaiko, hurumende haikwanisi kutotora mota yemunhu, havana humbowo hwakakwana hwokuti izvoni mota yemushikashika. Saka vari kuzoriska vafambi, angava macross border, vangava vafambi zvavo vanenge vari muZimbabwe makare imomo, Saka zvichaita dambudziko rakakurisa zvikurusa.
Aiwa, tinofadza zvikuru. Ramba yenyu muri parunhare. Mukoma Dennis Gibbs, I think we to have Michael.
Yes, we baba ndiweni uyazwela lapha abantu bakhuluma. Soke selikwazi ndiweni ukuthi wonakala lapha kusiya ngale nxa sikhangela kunoko ucatshangelwa ukuthi uhulumente uzakwenza. Soke lina liza sokumele lenzeni ukuze lisiya phambilini kona.
Siya phambili siza njengoba ngitshilo eqaleni ukuthi kumele sikhumkane lengathi zikahulumende ezikhangele zokuthiwa sezihambisekile oluphambili ukuthi amabhasi amisho hambe kusuku. And okunye ade ngifuna ukuza ade ngifuna ukuza ukuthi kathi bona amabhasi vele bathini, amabhasi operators bona bazavuma yini ukuthi bengangeni kwi-business bamisha i-business. Ngibona ngani into leka sizisebenze vele. Okunye but engingakutshela uhulumende ukuthi engazi ukuthi abantu bangahambe kusuku ngamabhasi, abantu continue moving. Engazi avala amabhoda abantu bangangeni engwenyeni ngoba leyi it's a matter of a livelihood. This is a livelihood. As khulume into zokudlala, sikhuma impilo zabantu, abantu abafuna ukuphila ukuthi abantu umbulo ziye esikolo. Abantu bahambe ezibhedlela belatshe. So ngibona ngani uhulumeni mele ahlale phansi akacabangise kuhle kuhle. Uyakwazi ukuthi i-problem ngasibo bantu, i-problem nguye ohlule kulungisa imigwaqo ukuthi amabhasi ahambe kuhle ebusuku kungabi lezi ngozi. Ngibona ngani ngumlando wakhe lo. Umlando futhi ukuthi afundise ama-drivers ukuthi angagijimi, ehambe kuhle, ingozi ziyehla. Awufika ukuthi ebusuku ingozi zivakala ebusuku kuphela, kangivumelani lakho lokho. Abantu bayafake ngoto ezincane emini, ama-accident ayenzakala emini, ngoto ezincane bayaphela emini khonapha ilanga libalele. So akufika ukuthi khona ngamabhasi ahambe ebusuku, but kumele ulungise imigwaqo ingabi namaphotholi, ingagcaki kakhulu ukuthi nxa uvika izimoto uhambe kuhle ngokunjalo. So nginakani ukuthi hhayi uhulumende lo mlando kayekela abantu basebenze, kodwa siya phambili. We will try ukuthi sikhulumisane lohulumende simtshele ukuthi hayi iproblem ngakusithi, thina sifuna ukuphila, sifuna abantwana bafunde, sifuna ukudla, sifuna ukuthenga amaphilisi ngoba izimpilo zethu zenezo zothi sithengise, sihambe siyehota izinto phandleke ilizwe.
Awubonike endiweni bamba khonapho ungayikatshana. So according to Mr. Ndiweni, you know, it is better for them to actually engage the government at this stage, you know, because they want to know exactly what is going on. And he says, by the way, accidents are just something like accidents. You never know. It can happen in the afternoon, can happen at any time because it is an accident. So he says, you know, just banning those buses is not one solution. But look at the roads and all those kind of things. So he says people depend on crossing the borders and all those kind of things. So they mustn't play with people's lives, according to him.
Mr. Juru, your last word?
I advise the government to make sure that it's implemented before they can make this proposal to law. They should consult all relevant stakeholders and make sure that they compile something which is very, very strong before they can implement it.
So the key word there is consultation is key. Gibbs, maybe to Mr. Ndiweni for his last word.
Yes, your last word, Mr. Ndiweni.
Last word, I mean, I think we need to create an enabling environment for people to do their business. We need ease of doing business. That's important. Number two, we need to create our jobs. I want to buy savings. I want to buy losing savings. Last week, he said that we were saying 2,000 people lost our jobs and they were laid off. I think they must create jobs for people and also create an enabling environment. I think that is the only way. Look, what about Panama Pass? Look, I'm going to say, it's a no-brainer earlier on. I think it's very high.
Thank you so much, Mr. Michael Ndiweni, and thank you also to Mr. Dennis Juru and Tawanda Chimpero, a bus driver. Those were our three guests tonight. Thank you very much to our viewers, our listeners, those who sent messages on Facebook and WhatsApp, and of course our brilliant team behind the scenes, our engineers and the producer. Signing off and saying have a blessed evening. This is yours truly, Blessing Zulu.
And I'm Gibbs Dewey, and going out of the show, I'm saying, can you follow us on VOA Studio 7, VOA Ndebele, and VOA Shona? Those are the three Facebook pages. Bye-bye.